mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 15 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino ezviri muchirongwa chanhasi. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 36,369.
Ishi yemagrades grading system iri muhurumende inoita sei inotisiyanei nemamwe maministries kana nemamwe madepartments. Tichitarisa kuministry of lands, agriculture, water, fisheries and rural resettlement kwaatiri uko, ministry yedu yakakurisa inoda kutwasanugwa system yayo.
Sangano rinomirira varimisi rinoti bazi rehurumende rinoona nezvekurima harichetauri nevashandi varo zvakakwana nekuti rakurisa.
Participation yemalocal communities munyaya dzebudiriro inge ichikwira kana kuti ichidzama zvakanyanya. Izvi zvichizobatsira nyaya yetransparency and accountability kuti inge ichikwirirawo. Kana ichinge yakwirira, zvinhu zvava kuitwa mune zvakanaka nemazvo, zvochiitawo kuti nyaya dzeservice delivery zvichisimukirawo nekufamba mune zvakanaka.
Sangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association raparura chirongwa chekukurudzira hurumende kuti iendese masimba kumatunhu nechimbi chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevatatu 1503, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 36,369. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana mashanu nemakumi masere nevatatu 583. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi masere nevana 36,484. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine makumi mana nevatatu 34,043. Sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinoti harisi kufara nemapoka ekutambirisiwa mihoro kana kuti magrade emihoro anoshandiswa mubazi rezvekurima. Munyori mukuru weZAPTA vazivai sezvou vanoti kukuridzirwa pabasa kuri kuitwa ndezvapamuromo chete nekuti mihoro hairatidzi kuti munhu akwiridzirwa pabasa. Vazhou vati kana vachienzanisa nemamwe mapazi ehurumende, bazi relands Agriculture, Water, Fisheries and Rural Resettlement ranyanyisa kukura zvekuti zvave kunetsa kuti vari pamusoro vanzwe zvichemo zvevashandi vari pasi pavo. Vanoti musangano wavakaita svondorapera hauna chikuru chavakagadzirisa kunyange hazvo vakuru mubazi iri vaibvumirana nevashandi pamusoro pezvinofanira kugadziriswa. Tatadza kubata mukuru anoona nezvavashandi vaGibson Chijarira uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Zvichemo zvedu zvatakanga tinazvo pamusangano watakanokurukura isu na Chief Director Human Resources vaChijarira wakanga uri maringe nezvinhu zvinonyanya kutibata kumabasa, zvinobata vamwe vedu kumabasa. Zvetingati isusi kana izvozvo zvisina kugadzirisiwa rinova zvemuhwara baira mundoyo kana munhu ari pabasa.
Chii chiri kunetsa vashandi vebazi rezvekurima naivazvo?
Ishu yemagrades. Grading system iri muhurumende inoita seinotisiyanei nemamwe maministries kana nemamwe madepartments. Tichitarisa kuministry of lands, agriculture, water, fisheries and rural resettlement kwatiri uku, nokuti tikatarira kudepartment of agritechs tine masupervisors akanga apugiredwa pamuromo chete kuti mwi musisiri maofficers aimbova maextension workers mava maagritech supervisors, but pamari dzavo handizvo zvavanenge vachitambira. Nenyaya iyi nekuti vamwe vacho vanga vane macertificates, vamwewo vane madiploma, vamwe vane madegree. Saka isu taiti dai zvazvagona vapinda ukapa promotional grade kunyange munhu ane certificate rake ngaangoziva kuti ndiri mue grade. Izvozvezvo kune vasina kutombobvira vazviravira vanogona kunge vachifanirwa kunge vari mue grade kuda vakanzi vari muE1, ane diploma akanzi ari muE2, ane degree akanzi kuda ari muE3. Izvozvo zvinhu zvatiri kutarisira zvatakakurukura vaChijarira vakativimbisa kuti hurumende ichatarisavo nezvazvo igozvigadzirisa. Vanhu ivavo zvishuwavo vanofanira kunge vakasiyanawo magrades navavo vavanotungamirira.
Handiti hurumende yakagadzirisa chichemo chenyu pamusoro penyaya yemari dzekubatsirikana here?
Nyaya yematns allowances inyaya inotikadzisa pahana. Hana dzinorova kana tohwa nezvenyaya iyoyi nokuti accounts dzedu isu dzinoita sedzakasiyana kubva kumaprovhinsi nokumadistricts akasiyana, asi ichingova mhuri imwe chete yemuministry of lands agriculture iyoyo. Unowana kuti umwe akaita basa mazuva akaita wedha ari kubhindura achitsanangura mari yaanenge awana pacrop and livestock assessment inenge yakasiyana neyawanikwa newanga achiti ari kugwanda. Zvotihlisa isu kuti kuvagozosiyanisiwa sei vana ivavo, ende kana pasina wazvitevera zvinongofavo zvakadaro.
Hurumende iri kuti nenyaya iyi?
Vakativimbisa isu HR director, vakati ivo nyaya imwe inenge iripo ndeyamabudgets mumaprovinces. Pakuprioritizwa kwamabudgets anobva kumaprovinces, vanhu vepaprovhinsi vanogonawo kuzoitawo urwire kuti zvino mari yedu zvainoshota, regedzai isu tichibhadhara mabhadhariro awa, asi zvino isingafaniri kufamba negwara iroro. Vakati pamusangano watinopinda unotevera zvino izvozvo zvinenge zvagadzirisiwa.
Zvikwanisiro zvepabasa zvakagadziriswa here? Vashandi vebazi renyu vaichema-chema vachiti vanoda zvimudhudhudhu zvebasa. Chii chakaitwa pamusoro penyaya iyi?
Nyaya yemidhudhudhu haisati yawanikwa navanhu vose, asi tatisina kana yatoziva kuti sei yakangogumira ipapo payakagumira kupuwa vanhu. Midhudhudhu yakauya zveshuwa, hatirambi ende zvakatisunungura. Changa chamisa ndechekambani yaifanirawo kubatsiridza kuti pawanikwe maregistration number emidhudhudhu. Zvinova zvinhu zvakadoitiwa. Ndichitaura kudai sowo, pavhiki iro rino iri pane vakadowana midhudhudhu yavo. Isu tichibvako kumusangano uyu Monday 8 March, vanhu vamwe vakatozowana midhudhudhu yavo vhiki iyo ino isina kupfuura, vakadorisivha vamwe mumadepartments mavari agritechs vakairisivha. Saka tinozvikudza nokutenda kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvishoma zvishoma zvazvo, asi tine patiri kusika.
Asi naivazvo, hamungatiwo here hurumende iri kuedza kugadzirisa zvichemo zvinobva kuvashandi vebazi renyu iri?
Inongova hafu hafu kusenga kwedhongi, nokuti sistimu kana isati yanyatsokutwasanugwa inonetsa kuti tivimbe kuti zveshuwa zvagadzirisiwa, nokuti pane zvimwe zvisina kugadzirisiwa kubvira pane zvatakakumbira
izvozvozvo gatoda kuti dai vatigonera kuti gadzirisira voti twasanurira system iri muministry medu. Ministry yedu yakakurisa inoda kutwasanugwa system yayo kuitira kuti kana tikange tashaiwa sezvi, tikati tashaiwa risk allowance yedu yecovid, tozovawo kunanga tisangomukira kumabasa tichinosangana navanhu vane corona tichibahwa pasina waziva kuti tabahwa tapora tapora sei. Tikati tashaiwa mavhocha tisati kana tikaenda tichinotsvaga kuti ndo mavhocha afamba sei, tonzimbomira timbonobvunza ningi. Izvozvo zvoga ndozvotaridza kuti ihafu hafu kusenga kwedhongi.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vaZivaishe Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mukuru wesangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vanoti sangano ravo rakaparura chirongwa chekukurudzira hurumende kuti iendese masimba kumatunhu nechimbi chimbi senzira yokuasimudzira. Izvi zvinotevera kuchema chema kwevanhu vari mumatunhu ane zvowanikwa zvakaita segoridhe, mangoda, muka nezvimwe kuti hapana chavari kuwana kubva mazviri. Mubudget regore rino, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinyuve vakaisa parutivi mari inosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu kana kuti 19.5 billion kuzadzikisa bumbiro remutemo ra2013 panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Asi vamwe vanoti urongwa hwehurumende huri kutora nguva yakareba kunyangwe hurumende iri kuti yakazvipira uye yaita zvakawanda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKumalo.
Tingati tine zvirongwa zvizhinji zvatiri kuita tichiedzawo kunge tichizivisa hurumende kukosha kuripo kwakaita kuti devolution inge ichivapo masimba achiendeswa kumatunhu kehurumende diki kuitira kutiwane kufambira mberi pabazi iri.
Ndevapi vamwe vamuri kushanda nawo?
Tiri kushandawo zvakare nemamwe maresidence associations akafanana onana combined Harare Residence Association nemamwewo akasiyana-siyana kuti tinge tichifambira mberi pakukurudzira hurumende kuti tiwane kudzikiswa kwemasimba ehurumende achienda kumatunhu akasiyana-siyana.
Kose zvakakosha kuti hurumende iendese mamwe masimba kumatunhu?
Participation yemalocal communities munyaya dzebudiriro inge ichikwira kana kuti ichidzama zvakanyanya. Izvi zvichizobatsira nyaya yetransparency and accountability kuti inge ichikwirirawo. Kana ichinge yakwirira zvinhu zvava kuitwa mune zvakanaka nemazvo, zvochiitawo kuti nyaya dzeservice delivery dzichisimukirawo nekufamba mune zvakanaka, nekuti hatingati maloopholes anoita kuti zvinhu zvisafambe mune zvakanaka, nekushandiswa kwemari kusina kunaka, dzimwe dzichiraswa zvichiitwa zvisingaoneki zvisina kujeka, zvinenge zvava zvishoma.
Ko iyo hurumende muri kushandawo nayo sei?
Tingati tiri mushishi izvozvi kuedza kushanda zvikuru sei ne Ministry of Local Government and Public Works, zvakare tichishandawo ne Department ya Attorney General kuti tinge tichiona kuti zviri kufamba sei, zvakarewo mitemo iri kugadzirwa iri kuenderana here nezvinotaurwa mubumbiro remutemo.
Mungati hurumende iri kuteerera here kana kuti iri kuisa zvitanda munzeve?
Hongu tingati hurumende iri kuteerera zvayo zvatine tichitaura, asi tisingazozivi kuti zvatiri kutaura izvi zvichazonge zvichiratidzwa here kuti zvirimo pamitemo iri kunyorwa, mitemo mitsva yacho iri kugadzirwa nehofisi yegweta guru rehurumende yatingati Attorney General's Office kudrafting department remitemo.
Mukuru wesangano revagari rechitungwiza and Manyami Rural Residents Association vamafela Skumalo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Chiremba mukuru wemuAmerica anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Anthony Fauci, vari kukurudzira vambe vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vakurudzire vatsigiri vavo kuti vabaiwe nhomba yokudzivirira chirwere cheCOVID-19. Dr. Fauci vanoti havanzwisisi kuti sei vatsigiri vazhinji vebato reRepublican Party vasingadi kubayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 sezvakabuda mune ongororo yakaziviswa nemusi wemugovera. Dr. Fauci vanoti zvingabatsira zvikuru kana vaTrump vakapakuridziro iyi kuvatsigiri vavo nekuti zvinobatsira kuti nyika ikunde chirwere ichi nekukurumidza. Vanhu vanopfuura mamirioni matatu vari kubayiwa nhomba iyi zuva rega rega muAmerica. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kufamba zvakanaka zvikuru, vachiti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari mugwara rakanaka zvikuru uye hurumende yavo iri kurumbidzwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano.
Kubayiwa kwenhomba yeCOVID-19 kana kuti coronavirus muAmerica kuri kufamba zvakanaka chaizvo. Tingati pari zvino kwakufamba semujaho wemabhiza chaizvo, zvekuti vanhu vakawanda vari kubayiwa. Tichitarisa pane zuro, uwandu hwevanhu vatanga tati tava nahwo kuti vabayiwa nhomba muno muAmerica vakabayiwa jekiseni rimwe chete, pane ava vanofanira kubayiwa maviri maviri sesu taka vakabayiwa rimwe chete vanosvika pa30% yeAmerican population kana kuti 8 million. Vange vati vabayiwa majekiseni maviri vanga vasvika pa12% kana kuti 37 million muno muAmerica.
VaBiden vari kuvimbisa kuti kusvika musi wa1 Chivabvu vanhu vakuru vose vanenge vakwanisa kunyoresa kubayiwa nhomba iyi. Munoona sezvinogoneka here izvi?
Zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika vaJoe Biden zvekuti kubvira musi wekutanga musi wa1 Chivabvu gore rino vanhu vakuru vose vanokodzera kunge vachibayiwa nhomba yeCOVID-19 vanenge vakukwanisa kunyoresa. Wongu tinoona zviri zvinhu zvinogona kuitika chaizvo. Izvo zviri kutaurwa nemukuru wenyika ndezvekuti pari zvino hurumende yeAmerica yese pamwe chete nedzematunhu dzanga dzichitanga kubaya ava vanonyanya kunge vachikurudzirwa kuti vabayiwe. Saka iye zvino izvi tava pachinhano chechitatu chekuti vamwe vanhu vanokodzera kunge vachibayiwa vangava vanoita zvekurwisa moto nemvura, mafirefighters, vadzidzisi nevamwe vane mabasa anoita kuti varambe vachisangana nevanhu seva vanosevenza muzvitoro zvinotengesa zvekudya kana zvitoro zvinopinda vanhu vakawanda, vese ivavo vari mumitsetse yekubayiwa. Saka vaJoe Biden vari kuti panozosvika musi wa1 Chivabvu munhu wese zvake anenge akubvumidzwa kunyoresa kuti apindewo mumitsetse imomo azowana mukana wekunge achibayiwa. Zvireve kuti musi wa1 Chivabvu munhu wese anenge abayiwa, kwete zvinongoreva kuti vanhu vese vanenge vapindawo mumitsetse wekuzobayiwa iwoyo.
Makambani anogadzira mishonga iyi anokwanisa here kugadzira mishonga yakawanda kudai munguva shomanana yakadari?
Takatarisana nemakambani anogadzira mishonga yenhomba iyi tinoona sekuti vanogona kugadzira mishonga iyi nechimbi chimbi kana kuti kuramba vachivandudza uwandu hwemishonga yavanogona kugadzira sezvo ivo makambani acho ari kuwanda. Tinoona sekuti makambani aiye zvine zvava nehungwaru neuchenjeri hwokugadzira mishonga iyi zvakanyaka, uye vari kuvandudzawo pavanogadzirira kuti vakwanise kugadzira mishonga iyi yakati wandei panguva imwe chete. Zvinoreva kuti mishonga iyi ichawanda chaizvo zvekuti patinozosvika munguva yekudziya kana kuti musama muno muAmerica zvinotaridza kuti vakaramba vachigadzira semagadzirira avanoita uye mishonga iyi ichibuda kumafektori kwavanogadzira ichienda kumatunhu ichienda kunzvimbo dzinobayirwa vanhu, zvese izvozvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vakwanise kubayiwa munguva pfupi. Ukuwo makambani anogadzira achigadzira mishonga yakawanda.
Pane kukurudzira vaTrump kuti vakurudzire vanhu vatsigira kuti vabaiwe nhomba iyi. Chii chiri kuitika apa, Dr. Guni?
Ichokwadi kuti vaTrump vari kukurudzirwa kunzi vataure nevanovatsigira kuti vanhu ava vatore nhomba iyi, nekuti pane mashoko asiri echokwadi akatanga kubva kuna ivo vaTrump pachavo pavanga vachiri mutungamiri wenyika. Mamwe acho haana kutsanangurwa nemazvo, yatingati ya misinterpretation. Zvinokonzera kuti vazhinji vebato remarepublicans vari kuti ivo havanei nekuzvidzivirira chekutanga, uye havanei nenhomba iyi nekuti havaone sekuti ivo vanogona kubatwa neutachionawo. Saka tiri kuona sekuti vaTrump vane simba rakakura chaizvo rokuti vakurudzire vanovatsigira nevanovateera kumatunhu yese emuno muAmerica nenyika yese kuti vaende kunotora nhomba iyi, nokuti vakasatora nhomba iyi chekutanga vachabatwa neutachiona hweCOVID-19, vazhinji vanozorwara vanogona kuzofa. Uye chakanyanya kuipisa ndechekuti kunyange vakarwara vakasafa, vanoramba vachiparadzira utachiona huchitenderera munharaunda dzavanogara nekuenda kune mamwe matunhu, zvinoreva kuti utachiona hunozoramba huri mumatiri. Zvinoita kuti tisatsukwanisa kukontrola maparadzirwa ari kuita chirwere ichi sezvatinotarisira.
Sokuona kwenyu, mungati zvinhu zviri kufamba sekutarisirwa kwazvo here?
Tinoona sekuti gwara ratorwa nehurumende yavaBiden ndiyo gwara chairo chairo, uye zvinhu zviri kunyatsofamba mune zvakanaka. Vanhu vari kugaropirwa ruzivo rwekuti hurumende chii chairi kuita. Hurumende inogara ichishambadzira kuti yatenga mishonga yakati, yatenga mishonga yakati kukambani dzakati vakawanda. Saka tinoona sekuti gwara ratorwa neAmerica igwara rakanaka chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari paRunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rinoti Ishe Goodwill Zwelithini vekuSouth Africa vachachengetwa usiku nemusi wechina, uye vachachengetwa nevanhurume vega mudunhu rekwanengoma. Ishe Zwelithini vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes. Mukronika wamekare, makliniki ekanzuro yeBulawayo ari kurasikirwa nevana mukoti vakawanda, izvo zvave kukanganisa kurapiwa kwevanhu muguta iri. Kanzuro yeBulawayo ine makliniki 10 nemapfumbamwe asina vana mukoti vakakwana. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koma wande mamuka sei vari sei vese vamunoshanda navo paStudio 7. Aiwa, isu tinofara. Uno ndimapfira kureva ari kureva. Ina ndione chinofarwa nezanu PF kuti zvanzi Lilian Timvius apa kuMDC auya kuzanu PF. Tese vanhu vari kuMDC mamillions as we are taitomborwa kuzanu PF iyo tikatobva tese. Saka kufarira kuti Lilian Timvius adzoka kuzanu PF. Zvakangofanana nekuti wabata hove imwe chete mugungwa, woti gungwa harichisina hove, kana kuti woti wakuparadza gungwa nekuti wabata hove imwe chete. Ngavafunge kuti chakamboita kuti mamillions iwayo abve kuzanu PF achifoma MDC chii? Ndozvavanofanira kufunga izvozvo, kwete kufarira kuti zvanzi Lilian Timvius adzoka. Chii chinonzi Lilian Timvius kuMDC Alliance?
Ndandidawo kukumbira kuti mashoko andiri kutaura pano dai magona avo kumasvitsa kuhurumende, zvikuru sei kuna vaJulai Moyo vanoona nezvekugariswa kwevanhu, kuti dai vagona kuremekedzawo vagari vekuchiredzi uko kwaChilonga, nekuti nzvimbo yavagere vakagara kwemakore akawanda. Saka kana vaida kuvatamisa, handizivi kuti vane vaida kuti vandovagara kupi. Vanhu vagara panzvimbo iyoyo kwemakore akawandisa. Ndichitendazve kune vakavamiririra kuti vasabviswa. Ndatenda chaizvo, rangu zita ndoitwa mazana mazana ndiri pano paPretoria.
Nyaya yeminda yekwaChilonga iri kutirwadzai. Hatizivi kuti indava chititorera pasi isu. takara tichibviswa tichibviswa katabviswa kakawandisa ikoko mara hapana zvozotibatsira kubviswa kwatoita patakabviswa kumalilangu kuibovhali hapana zvatakabhenefita tikabviswa zvepagono rechio hapana zvatakawana tikabvisazve kumalilangu trust hapana zvatakawana saka nhasi ngombe futi dzakakukosha kupfuura vanhu chaivo kuti munhu obviswa zvake kurumwa bundu rengombe zvakatooma isviko kuti kutorarama nekurima futi kwatiri kwachilonga kwacho zvichitibatsira nekuti hurumende hapana zvainotibatsira nazvo saka nhasi mukatitorera minda dzedu apa hatichatozivi kuti totochitangira papi ndiri kutotamburwa kupfuura ipapo nekuti taitobatsirwa neminda idzidzo dzirikuda kutotorwa dzachizivi.
Mamuka sei, mamuka sei muri yeZimbabwe kwamuri mosimatirwa nenyika ari kuita ndimufundisi mwoyo zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinotambudza zvinhu zviri kuitwa mukati mekumusha kwedu kuchiredzuko kwashilonga kuda kudzingwa kuda itwa vabereki vana baba nanamai nanambuya nasekuru nevanhu vose mukati menzvimbo yavo mukatorerwa minda yavo yavakashanda nesimba kwemakore nemakore takaberekwa zvingoriko munda idzodzo madziri maguru akarima akasiya akasiro vazukuru nesuwo tiri kurimawo chasiro vanotera nhasi uno gavhumendi yakuuya da kutorera vanhu nenhaye kuzi murimwe sango remombe dzemukaka zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinotambudza zvikuru zvinhu zvisina kunaka izvozvo chakosha kurima sango here remombe danhu vanhu kuti vagare mukati maguta vanosvika kuma12,000 kana kudarikidza vanoda kuvaisipi vanhu vakawanda zvikuru kwazvo ivavo kana mwari kudenga havazvifaniri zvakafanana izvozvo tarisai kwana chiyadzo vanhu vakadzingwa mukati menzvimbo dzavo touya mukati kunana chisumbanje uko ada vanhu vakatorwa minda yavo vakangogurwa zviyeka yeka saka nhaya yakafanana yaitwa negavhumendi haisi nhau yakanaka kuti nhau inofadza inhau inosuwisa
ndivoni Zimbabwe chii ingacherechedza zuva remadzimai nokuti iko zvinotarira itabhita kumani kuno murova vachimutorera midziyo yake zvinhuwo zvakanaka here vagozoti tiri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rewomens day for what purpose iko zvino vana Johana Mamombe Sisilia Netsai vari kungovashungurudza kana vachifunga kuti kushungurudza kwavari kuita vana Netsai Sisilia Johana Tabita Kumalo zvichatidzosera sure kwete 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 tinoramba hatidzokeri sure hatifi takanda poizeni nokunyara isu taneta nezanupf vedu wee zanupf yashungurudza vanhu yakadliwa kubva 2000 until now inotozviziva kuti tiri kutonga vanhu vasingatidi saka handivoni kuti ine kodzero yekucherechedza zuva rewomens day ngavasiyane nekushungurudza vanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chinyakare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 36,369 sangano rinomirira varimisi rinoti bazi rehurumende rinoona nezvekurima harichatauri nevashandi varo zvakakwana nekuti rakurisa sangano rechitungiza and manyame rural residents association raparura chirongwa chekukurudzira hurumende kuti iendese masimba kumatunhu nechimbi chimbi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndinoti moswera zvakanaka.